Κουμπλάβαγιο, πάρα μαμά, αν όντω λίτε, απαλά πάτα, αν εμάω κορέ 63, ο κουζάρουα, ο αρκού μυριγουάνα, πρίσκαντου, βέβαια στην παμπλουέα, σου είμαι ράιτ, ο αέντε αμασαμάνι, η κουντάρε, δεν με είσαι ο κόρ κουμπλάβα, η κόκο, ο αρκού κουμπίρα κουτί, ο κομπάνζε, του κανοτό, ο μπαντάρουε, Μαρίο, ενό 3 million RTGS dollars, τη Μουζιμπάμπουε, ο ασίτη κοντρουζάου, τζακάτσορουα, μουσουέ μοκούγκα, ο Rowan and Purisa or Domanezita Moswa 1 April 2020 Pakatanga lockdown ye Gorra for a pie.
Wakaro wava chite chicha is over mafund.
Wakaro waka mira mum tsekra mum tsara kuna tenga wufu mushtoro kunkulumani sebab ku blawayo. Waruku chema kute a mpurisa angas na kudre kuwa kuharasa kana kuwa rowa wakawarowa swakanyanya muri wese. Wakazotopesira watuendiswa kukuchipatara chempilo hospital mubulawayo saka mkwekeredu priska duwe raka endisa masama nisi kudare richiti wa compensation wapu wa compensation RTGS 3 million dollars ya waru kuti nukuti papa ripwe kutiko uzero dao zaka choru wazwa wakaitwa zuku rohwa wali pa mtara zanga zisiri pamo temu
mupurisa aivaro wawo aiti wo kudi ne kuruwa kwa hewa itauko
mpulisa kuruwa ito aini ndine masimba parazo mbunu kuna hondita sisi zimbabu lwe so ime raiste ya katoranya iti chita ndo za tiru kuti za tiru kuchema nazo tichiti ati tiru kuramba nyadze impunity tinozu ita hizo anda program edu ino ye kutidhiriwe anti-impunity kuti wanu mpulisa ma state actors ne manan state actors asangu ite hizo ano da nesu wanawe Zimbabwe waite zinjiripa mtemo saka tirukuza makuti kudzeredze wanzi sango chorwe dzinga wadzana titarise kuti bato ripi ndiwe bato ripi ane kudzeredza chorwa zvisina kuitwa zviripa mtemo zviripa bumbiro zviripa mitemo yeZimbabwe ndo zviri kurambwa nemagweta ekudzeredza Zimbabwe lawyers women rights
saka nyaya yasvika papi chaizvo vamafunda
nyaya itamira kuti inzwiwe kudare tinzwe kutongwa kwemupurisa akarowa mama ava kwete iwo wega wa Commissioner General of the Republic Police waripo pane vanhu varikunzi makurukota yanyu kana kuti vanoshanda nemiwane mhosva Minister of Home Affairs and Cultural Heritage wa Kazembe wanowa ndiyo parent minister mapurisa waendeswa kudare zvakare namama iwawa saka tamirira kunzwa kuti nyaya ichafamba sei
inyaya dziri kuitikawo here idzodzi dzekuti makurukota ehurumende nemapurisa kana mauto vanoendeswa kumatare vachinziva chikoro akodzero dzevanhu nekudaro vanhu ivavo vanenge vachidawo kuripo
nyaya dziri kuitika muzimbabwe yese and Zimbabwe lawyers women rights sozomaona kuti haisingori kuHarare kaMutare kuChiredzi iri kwese kwese Bulawayo kuNkai Plumtree Victoria Falls ndo nyaya dzatiri kusangana nadzo mazuva akawanda asi tiri kufanira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuzviva kodzero dzazvo zviri kuuya zvichitaura kuti ai takanganisirwa toda kuripiwa saka tichangotofunga kuti vari kukanganisira kodzero dzevanhu vachadzidza zvidzidzo nekuregedza kuita zvinhu zvakaipa saizvozvo.